Vachitaura kunengo dzeparamende kubva kumakomitimana eparamende ashanyira jeri iri achida kuona magariro neutano hwevasungwa. Mukuru wemajeri mudunhu reHarare Metropolitan vaAlfred Kapare vati chikuru maximum prison ine vasungwa zviuru zviviri nemazana mashanu nevasere 2508 asi iyo ichifanirwa kuve nevasungwa chiru chimwe nemazana matatu nemakumi matanhatu chete 1360. Vati izvi ndizvo zviri kukonzera kushayikwa kwemishonga, chikafu, machira ekufuka, hembe nezvimwe. Vatiwo kunyange hazvo jeri iri rine zvipatara, harina motokari yekutakurisa varwere kuvaendesa kune zvimwe zvipatara zvakaita seParire Nyatwa General Hospital. Vamwe vasungwa vatsinhira mashoko aya vachiti chikafu chishoma mujeri iri uye vamwe vavo vanomwa mapiritsi anoda kuti vadye chikafu chakawanda.
Tinomwa mapiritsi nehembe nekupfeka nepane vakapedzerwa vatova kutosvika kumasevhisi asati aenda kumakoti vamwe ari kuenda kumba.
Mukuru wechipatara chejeri iri Dr. Blessing Doropa vatiwo kunyange hazvo vaine mapiritsi anoderedza ukasha hweHIV neTB pane mamwe mapiritsi anodiwa nevanhu vane HIV ari kushayikwa muchipatara ichi.
While we still appreciate the availability of drugs in terms of ARV treatment and TB treatment, we also don't have drugs for other ailments.
Kunyangwe hazvo tiine maARV nemushonga weTB, hatina mushonga wezvirwere zvakaita seBP nediabetes, hatinawo mushonga wezvirwere zvinobata vari paart zvakaita senyumonia nemeningitis.
Dr. Doropa vati chipatara chavo chine vasungwa mazana mashanu negumi nevasere vari kutora maARVs, kwoita makumi maviri nevana vane chirwere cherurindi. Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezveHIV Senator Morgan Femai veMDC vati kunyange hazvo chipatara chepachikurubhi chiine mapiritsi eHIV panofanirawo kutorwa matanho ekuderedza kupararira kweHIV mumajeri. Senator Femai vaudza Studio 7 kuti vanotsigira chirongwa chekuti vasungwa vapiwe makondom sezvo pane marehwarehwa yekuti vamwe vavo vanoita zvisungo chani mujeri.
Yani mafiringi nomeka unopenga, mpengo une mafiringi unopezira wabata mumwe uri next door pamberi pake wobata futi uyo achibata uyo achibata uyo vanobatana vega vega. Saka zvinoda kuti vapuhwe makondoms vachidzidziswa kuti makondomu ava kana vaakurara vanofanira kugara ukanzwa zvakubata pfeka kondomu.
Vangi vakabata chinzvimbo chasachigaro wekomiti inoona nezveutano vaDaniel Molokele vati vasungwa ndevamwe vavanhu vane mukana mukuru wokubatwa neHIV uye sekomiti vachashanda zvakasimba kuona kuti vasungwa vawaniswa mushonga pamwe nekudzivirirwa kubva kuHIV. Vati nekuda kwaizvozvo vanotsigirawo chirongwa chekuti vasungwa vapiwe makondom.
I think as a health committee we are very clear with in terms of strategies of HIV prevention. Condoms are important even kuma inmates. So as health committee of parliament we actually support calls kuti increase access to protective yakaita semakondoms.
Vakafanobata chinzvimbo chemukuru weNational AIDS Council vaRaymond Yekeye vaudza Studio 7 kuti vari kushanda neveZimbabwe Prisons and Correctional Services mukuona kuti vasungwa vawana zvese zvavanoda mukudzivirira pamwe nekurapa denda iri.
Tori pakati peimwe ongororo futi yekuti tinyatsonzwisisa kuti HIV iri kuwanikwa sei mumaprison. Saka izvozvo zvichatibatsira kuti tizive kuti maprograms edu tomagadzirisa sei kuti asvike kumaprisons. Saka tiri kuramba tichishanda neveprisons kuti tizive kuti tinyatsonzwisisa dambudziko remaservices. Tinogona kuti hakuna maservices iwo ariko, togona kuti kune utachiona hwakawandisa nyangiswa pamwe dzimwe nguva munhu anobva neutachiona atobva kunze kwejeri.
Asi mumwe mukuru muZimbabwe Prison Service uye asina kuda kudomwa nezita audza Studio 7 kuti kupa vasungwa makondom kunoonekwa sokukurudzira kuti vaite zvepabonde zvinova zvisingabvumidzwi pamutemo kuti murume arare nemurume kana mukadzi arare nemumwe mukadzi kunyange vari mujeri. Lesotho ndiyo yega muSADC inopa vasungwa makondom asi haibvumidze zvechingo chani uye vasungwa vanenge vabatwa vachiita izvi vanosungwa zvekare zvichakadai vamorokele vaudza Studio 7 kuti vasungwa havafaniri kugara vakamanikidzana uye ivo sekomiti yeparamende vachatora matanho ekuti budget rezimbabwe prisons and correctional services riwedzerwe kuti vakwanise kuwedzera mipanda yemajeri pamwe nekuvaka mamwe majeri kuti vasungwa vagare vakasununguka ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangucha.